Vagari ava vanoti kunyange hazo vamwe vashoma vakapinda basa pakambani iyi upenyu hwakavaomera nekuti vazhinji havana kukwanisa kuwana mabasa aya. Izvi zviri kuita kuti vatambure asi mugodhi uyu uchiwana mari kubva kulithium. Mumwe mugari wemubhikita amai Viola Mapurisa vanoti vairarama nekutora matombo anenge achigaiwa achitengesa vhimu mumugwagwa wemasvingo Mutare, asi izvi zvakamiswa nevaridzi vatsva vekambani iyi.
Kwadi kubva zvakangotanga maChina paBrita Minos, madzimai mazhinji airarama nekutengesa zvinhu akadzingwa pamugwagwa achatengesi. Ndozvaivararamisa kuendesa vana kuchikoro, chikafu chekudya, vana baba havana mabasa. Saka zvakabva zvatipa nhamo tave kunonga sose nemuromo.
Kambani yeBrita Minerals yakatengwa gore rapera nekambani yekuChina yeSino Mine Resource Group nemari inodarika zana nemakumi mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeAfrican Metals Management Services iyo yaive nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana pamwe neSouthern African Metals and Minerals inova kambani yechizvarwa chekuGerman vaWilfield Pabst avo vaiva nezvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana mukambani yeBikita. Sino Mine inonzi yakasimawo mari inoita mazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica ichivandudza mashandiro aipakambani iyi uye kuvaka nzvimbo mbiri dzekuchenesa lithium kuitira kuti pabudiswe matani espodmin mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru chepetlite matani mazana mana nemakumi masere ezviuru pagore. Mukuru wesangano reBikita Institute of Land and Development vaMountain Mjakachi vanoti kambani iyi haisi kuvandudzawo nzvimbo dzavo nemari yairi kuwana mukuchera lithium pasi pechirongwa checorporate social responsibility.
Senharaunda tinenge tine tarisiro kuti haasi munhu wese anokwanisa kubudirira oro kuwana basa muBikita Minerals, saka vamwe vachona vanofanira kubhenefitawo nedevelopment inoitwa munzvimbo. Asi hapana development yatiri kuona iri kuitwa kubudikidza nechi nemachina ari kumaina munzvimbo. Saka tine tichitarisirawo kuti vakavakawo migwagwa, vakavakawo zvikoro, vakaisawo mvura yakachena yekuti vanhu vamwe.
Izvi zvatsinirwa nakanzura weward 34 muBikita vaMark Mutengani vachiti havasi kufara nezviri kuitwa nekambani iyi pakuvandudza budiriro mudunhu ravo.
Hati hapana kunyatsokuwirirana in terms of production yacho against zvatiri kuwana nekubenefita seBikita. Saka taikurudzira kuti leBikita Minerals yata look into corporate social responsibility nemweya wokurevesa igone kuvandudza zviri zvitatu zvikoro. Zvimwe zvikoro zvinomira zvakanaka. Ivandudzowo zvima areas ese anobata upenyu hwavanhu. Ivandudzowo even our location setup, maroads nezvimwe zvakadaro.
Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita rake anoti vashandi vepakambani iyi vanoshandiswa kwemaawa akawanda vasingabhadharwi zvinoenderana nebasa ravanoita uye vasina kuchengetedzwa kubva munjodzi dzinoitika pamabasa.
Isu vashandi vepaBikita Minerals kubva zvakauya varungu vedu ava tiri kushanda nguva yakareba ma8 hours to 12 hours pasina kana overtime yatiri kuwana. Uyezve panyaya dzesefiti apa vamwe vari kudhigirwa nemugodhi, sefiti iri yatinayo haisi kuita. Tachitombokurudzirawo kuti vakuru vesheki vari pamaini vationewo panyaya dzesefiti.
Mwedzi wapfuura mumwe mushandi vaNelson Musendekwa vakafira pabasa mushure mekutsikirigwa nemishina unotakura matombo anenge ane lithium. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana ZCTU vaJafet Moyo vati vari kutambira zvichemo zvakawanda kubva kuvashandi vari kubatwa zvakaipa pamigodhi yemakambani ekuChina.
Saka maripoti iyayo tinavo anotaura kuti vashandi vakawanda vanoshandira maChinese companies, mainvestors. Mainvestors aya haasi kutedzera murau tingati macollective bargaining agreements aripo kumasectors kana kuti labor act ripo muZimbabwe. Ndizvoka
Center for Natural Resources Governance vafarai muguu anoti makambani eve kuChina ari kutyora kodzero dzevashandi nevagari vemunharaunda nekuti hapana zvaari kuitwa nehurumende.
MaChina vakawanda vari kuoperata muZimbabwe havana mapepa anotaura kuti ndiani akavapa mvumo. Vanongonongedzera kuti pane ari kumusoro uko muhurumende anovaprotekta, anovaziva. Zviri mumuparliament, it's on record mugovernment kuti tine maChina akawanda vari kuchera maminerals eZimbabwe vasina mapermits.
Asi gurukota rezvemigodhi vasoda zvemu vati havasati vatambira zviri pamutemo zvichemo kubva kumigodhi yakaita seBikita Minerals.
Tinoda kuti zvinge zvichiuya kuministry as a formal complaint so that my investigations anogona kuitwa hatigone kudavira kuti tiri kuita zvakati tichaita zvakati kuzvinhu zvatisina munhu akauya nazvo achicomplaina kuti ndozvinhu zviri kuitika uye hatidi kungozvitora sekuti zvakanangana kana kuti necommunity imwe chete yekunzi pamwe zviri kuitwa nethe Chinese community zviri kuitwa nei hatigone kuzvidavira zvakadaro kusvika taita investigation.
Vagari vemunzvimbo yekwaMaruzva vanoti kambani iyi iri kukanganisa nharaunda yavo nekuchera makomba isingafushiri uye vagari vari kukanganiswa neruzha runobva mukutsemurwa kwematombo izvo zviri kuita kuti dzimba dzavo dziitwe mitswe. Nhengo yesangano reZimbabwe Environment Lawyers Association vaObed Bore vanoti vari kushushikana nekukanganiswa kunoitwa nharaunda nemakambani emigodhi yezvizvarwa zvekuChina avo vavari kuendesa kumatare edzimhosva.
Aripo mamwe macases kana kuti dzimwe nyaya dzatakatomboendesa kumatare edzimhosva. Ndingangopa mienzaniso, kwete kubhikita asi imo muZimbabwe takatomboendesa dzimwe nyaya dzaitika kuMarange kumaDiamonds kana muchiri kurangarira yeAngin Investments kumekambani inomaina maDiamonds kuMarange takamboendesa kumatare ezvimhosva.
Mutauriri weBikita Minerals Makole Nikis vanoti kunze kwekuvandudza budiriro nekuchera zvibhorani, kugadzira migwagwa nezvikoro nemakiriniki, kambani yavo yakapinza vanhu munharaunda vakawanda mabasa kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Takwanisa kunge tichibatsira kunyaya yezvemvura, toona kuti gore ra2023 takwanisa kunge tichichera mabhoho anokwana kuitaiwo 36 muBikita, Masvingo North neGutu. Tabatsirizazve panyaya yezveutano, takavaka shumba imwe kliniki mumwedzi miviri yapfuura, tikabatsirizazve mukuvakwa kwemakwiririni kliniki kuGutu South.
Kambani iyi inoti ine vashandi chiuru chimwe chete nemazana mana uye pavashandi ava mazana mapfumbamwe nemakumi maviri vanhu vemunharaunda dzakapoteredza Bikita. Vatiwo vane makambani avakapawo makondirakti emabasa ayo ane vashandi chiuru chimwe chete nemazana maviri. Pavashandi ava vanikisi vati mazana masere nemakumi matanhatu vanhu vemunharaunda. Kambani inochera matani zviuru mazana matatu erithium pagore. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti kambani iyi iri kuwana mari iyi pagore, asi vachitaura nevatori venhau mwedzi mishoma yadarika, mukuru wezvemari muBikita Minerals amai Amanda Makausi vakati gore rino vari kutarisira kuwana mari inodarika mazana manomwe nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora ekuamerica, uye gore rinouya vanotarisira kuwana mari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuamerica. Lithium inoshandisa kugadzirisa mabhatiri emotokari dzisingashandisi dhiziri nepeturu uye iri kumhanyirwa zvakanyanya nemakambani anogadzira motokari dzinofamba nemagetsi. Imwe kambani yekuChina, Zhejiang Haiyu Cobalt, yakatenga kambani yeProspex Resources iyo inochera lithium kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Nakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.